Vemabhizimisi munyika vari kuchema-chema nekwavanoti kusanyatsojeka kweukama pakati pereserve bank of zimbabwe nekambani yesakunda holding private limited netrifigura zimbabwe. Gore rapera sakunda holdings yakati yainge yochinja zita kuti inzi trifigura zimbabwe sezvo yainge yatengwa nekambani iyi kuburikidza nekambani yepuma. Pamusangano wakaitwa nezuro kustate house muharare zvakabuda pachena kuti vemabhizimisi havasi kufara kuti mari yakawanda iri kuenda kunotenga mafuta ekufambisa dzimotokari asi mari yacho yakawanda ichiendawo kukambani yesakunda holdings yavakuda tagwirei. Asi vachipindura nyaya iyi gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vati kambani yesakunda inopuwa mari yakawanda nekuti ine magaraji akawanda munyika.
Zviri kuita ndezvekuti vatagwire vamuri kutaura vari kushanda pamwe chete nekambani yepuma nekuti ndo inenge ine sakunda muno vanhu vomavana mashezi mukati imomo. Mukaona maservice station ari munyika munomaona akanyorwa kuti puma total zuva engine. Kuwanda kwamaservice station ikoko ndiko kunopa allocation yekambani kuti igoisa kumaservice station ayo. Saka kana vanhu vachitaura kuti aiwa pane vamwe vanozopiwa vanatagwire vanozopiwa handisi kuziva hangu zvavari kutaura ndingavarambidzi nokuti kuda ruzivo rwavo nerwangu zvinenge zvakasiyana.
Asi vai vechipanga mazano chavamunangagwa vaChris Mutsvangwa vakaudza dopanhau reStandard kuti hurumende inofanira kutendedza mamwe makambani akawanda kuti atenge mafuta edzimotokari nekuti pakaita kambani imwe chete panozoita mutauro wakanyanyisa sezvave kuitika iko zvino. Vagumbo vativo kunze kwekupiwa mari neRBZ hurumende yakawanawo chimwe chikwereti kubva kumakambani makuru anosanganisira iyo Trifigura asi vamwe vachiti izvi zvine mutauro sezvo kambani imwe chete ichipiwa mari zvekare neRBZ kuburikidza nesakunda.
Saka paita nyaya yakadaro ini seminista weenergy and power development takazobuda noumwe urongwa hwekutsvaga mamwe makambani maviri ari kuitavo basa rokutora mafuta kubva panze kwenyika inonzi Trafigura neinonzi IPG Independent Petroleum Group. Makambani aya imwe ndeyekugarufuko kuKuwait imwe yachona ndeyekuSingapore iTrafigura iyi. Saka ivayo makambani ndo vakabva vaita chirongwa nesu sokufanira kutipa mafuta nechikwereti. Ndo saka tazokwanisa kuti nyika yese ichikwanisa kuwana mafuta zvichiwedzera pana mamwe makambani aya agara anga achiwana fuyeri nenzira dzavanga vachiwana nadzo dzokupiwa mari nereserve bank.
Mamwe makambani akawanda ataura neStudio 7 zvikuru anochera zviwanikwa anoti haasi kufara nekuti ari kuendesa zvicherwa zvavo kuRBZ asi haana kana kobiri raari kuwana pamari yekunze yavatanzi vanopiwa nebhanga iri kutanga muna 2016. Kambani yeRio Zimbabwe yaburitsa mashoko ekuti yave kuronga kuendesa RBZ kumatare dzimhosva sezvo iri kukundikana kuipa mari yayo. Kambani huru inochera goridhe yeMetalon Gold yava muzi kumalovek South Africa inotiwo iri kuronga kuti ichinjane hayo goridhe nemichina yekucheresa goridhe racho sezvo isina mari yairi kuwana kubva kuRBZ. Nyanzvi munyadzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano vanoti zvave kuitika izvi zvinoodza mwoyo wevanoda kuuya kuzouchika mari dzavo muZimbabwe.
Idambudziko guru nekuti panoratidza kuti vereserve bank havasiri consistent and dambudziko iri ndosaka mishona muzimbabwe muswave mainvestors akawanda.
Vachitaura nezvemusangano wakaitwa navamunangagwa nevemabhizimisi nezuro mukuru weUnited Refineries Limited vabusisa mwoyo vanoti mabatirwo emari akakosha mukugadzirisa nyaya dzezveupfumi.
Kana mari iyi yekunze yaita shoma chakafanira isusu chishuwo chedu ndechekuti tigare pasi tirambe tichionesana kuti mari iyi yakafanira kuenda kupi.
Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavamunangagwa vageorge Charamba kana vatagwirei sezvo nhare nenhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Ndakamirira Studio 7 Washington DC ndini Blessing Zulu.